zvinokudzwa zvikuru nokuti vaseiso mwoyo vanga vari munhu anga akanyorova angachishanda navamwe hakuna chavakamboita zvingatigumbura kana zvingagumbura musangano anga ari munhu kwaye but isizvi ndo maitero edu kachinenge chakanaka chakanaka tinoratidza rukudzo norudo kuvanhu vanenge vashaikirwa saka tinovurombo zvikuru nokushaikwa kwakaita vaseiso mwoyo because anga ari munhu wanga akanaka anga achibatsira nyika tinovurombo kuti ashaika tanga achifunga kuti kuda ndiye munhu wataikwanisa kuti tinge tichishanda naye vanga vachishanda zvakanaka navamade hapana chimwe chisoro chakamboitika.
Vana veZimbabwe vafadzwa zvikuru nekuona vanhu vemapato akasiyana siyana vachionekana nemushakabvu. Zvingatarisirwa here kuramba zvichiitika izvi mune ramangwana tichiona kuti chishuwo chevanhu vemuZimbabwe ndechekubatana nekushanda pamwe?
Zvinoitika kana vanhu vanenge vachishanda navamwe zvakanaka handivoni pane problem. Ndo zvazvinofanira kuitwa ka ende inerikezi handiti nechivanhu chedu chokuti washaya wanaka nyange tanga takapesana naye tichipesana naye hatingavitawo vanhu vanokuti nyange parufu tongogwa naye. Tinofanira kuti panenge pachaikwa vanhu vese veZimbabwe vamapato ese akasiyana vanofanira kuti vange varipo. Chinhu chakanaka chaitika ichi tinovimba kuti chaitika nenguva ichatevera.
Pane vamwe vangu vachitiwo vachitarisa nhoroondo yavamwoyo munhu aikodzerawo kuita gamba renyika. Pane vakambosvitsawo here chikumbiro icho kana kuti maonero iyaya kwamuri?
Tina kumbo pirwa nyaya iyoyo handizivi hangu kuda tivana vangai vakapa vamutasa but hai handina chandinoziva.